mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 6 chivabvu May 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Mukati mezora nhasi vari kudzoka zvakare mukati medare musime nyaya yavo yekutanga yavakapomerwa gore rapera musuwe mekunge ivo vati vaabdaktwa hurumende kati hamuna kuabdaktwa, saka takukusungira yekuti maburisa mashoko ekunyepa.
Vazvare Joana Mamombe naCecilia Chimbiri avo vakabuda mujeri rechikurubhi usiku hwanezuro vanotarisirwa kumiswa mberi kwedare redzimhosva nhasi china.
Vaccination against foot and mouth disease atirambi kuti genuine disease irikona kuti ine macycles akawanda ende inouya yombotiza kana maconditions achingaita environment ichingaita kuti inge ichiburikira pamombe pachipfuwo.
Mombe dzakawanda dzofa nezvirwere zvisiri kunyatsonzwisisika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti hapana vanhu vakafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe nezuro. Naizvozvo vanhu vakafa nechirwere ichi vanongove chiuru chine mazana mashanu ane makumi manomwe nevana 1574. Vanhu makumi matatu vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yokudzivirira covid-19 muZimbabwe vave zviuru mazana mana nemakumi matanhatu nechimwe chine makumi maviri nevatatu 461,023. Kubva zvatanga covid-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvishanu zvine mazana matatu ane makumi mashanu nevanomwe 38,357. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvisere zvine mazana masere ane gumi nemumwe 35,811. Mumiriri weHarare West mudare reNational Assembly muzvare Joana Mamombe pamwe nemutevedzeri wasachigaro wevechidiki muMDC Alliance muzvare Cecilia Chimbiri vave kudzimba dzavo mushure mokubudiswa mujeri rechikurubhi nezuro usiku. Umwe wemagweta evaviri ava vapaida Moyo Saurombe vanoshanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vaudza Studio 7 pavabva kuchikurubhi kuti Mamombe naChimbiri vachamiswa pamberi pedare redzimhosva nhasi china pamusoro penyaya yavari kupomerwa yekuti gore rapera vakataura manyepo ekuti vakange vapambwa izvo zvinonzi zvakasvibisa zita rehurumende. Tabata vaSaurombe kuti tinzwe zvizhinji.
Joana naCecilia vakapiwa ivo bill kudare High Court panyaya yevanga vari kunemerwa yekuti vakaungana ivo munguva dzecovid mushure mekunge vaadressa media panze pedare remagistrate court. Vari kubuda ivo kunopa rutsigiro kuna vamakomborero arosiishe zvakasakisa kuti vasungwe nemapurisa vanga vagara mujeri kwemazuva anokwana yokuita 62 kana kuti 2 months vari mukati metsongo. Saka dare raikoti vakavapa bill nezuro kwatakazokwanisa kuti tiende kuchikurubhi tikanovagasira mukubuda kwavo kwangu vari kuita mukati metsongo.
Saka pari zvino vari kupi?
parisi nuvari kuzibadzao ndoku wa kutungu wa wari wa chiri mkati mematarizi mosha kwa wari kuyenda kuti wanutungwa mpa mosha zavo za wari kuninirwa nesit
kwa utano wawo vese wakadini
siku siwa kwa mune ita juwana anga siri kunzwa mwusha katumbesu wa mshipata ali mkatime mkatime tirongo saka wana chiri kutaswa nana chiri mba siku kuzwa kwa mnu kuna mshita kutitirongo isi njimbo ili kunjusi kutuwa ni magari saka pa utano wa wana kutaswa nana chiri mba kutiwa onikwe kutiwa kadini uye juwana chiri kutatarifwe mfuri mikungi ya wala masundu mawira pfura
chamata listana nacho iko shunoji nde chipi uye nde zarini
vasiri mkatime dali mkatime sora na asibaru kutoka shakari mkatime dali mwishime nye yavu yiku tanga ya waka pomi rogo lila pira mfuri mikungi yu vati wa abduct kwa urumende kati amuna kwa abduct wa sakata kuku sungira ikuti mabulisa mashuku yuku njipa yekuti maabduct kwa alikusibisa urumendi saka ndonya ili mkati midari yiku zino ili kuti parurwe asi pane nyayao ziripo zishwa shwa sunotanga shaitwa nyaisa tia tanga kutungwa imwe kusaka sila pakuti mutunga alikutunga nyayi sema kweta tiguisa pamberpe dare kuti askofa naonga alipo mutungi yeye nukuda kwe shakambu buda mmasue sakandozi mwenyezi chiripo zirukuda kutiti kwe mtungo panzi itoso na kutisino fambira mbele chinda ni kupi
abo vange vari umwe we magweta no mirira wazware mamombe na chimbiri vapa edamu yo saurombe vari parunare kuharare ne studio 7 chisiri kunyatso nzwisisika chinonzi chiri kuuraya mombe mumatunhu akawanda enyika izvo zvinonzi zvave kuita kuti varimi vakawanda vagare vakabatiraura mumaoko vachitya kuti chirwere ichi chingangovavharira matanga avo izvi zvinoteverawo mashoko ekuti varimi vakawanda mudunhu rechirumhanzu Zimbabwe vari kufirwa nemombe nekuda kwechirwere ichi icho vamwe vari kufungidzira kuti chingangove January disease mumwe murimi anonzi akatorasikirwa nemombe shanu mukati memazuva maviri izvi zvinonzi zviri kuitikawo mune mamwe matunhu mumidlands mekare kumasvingo kumashonaland east nekumashonaland west asi nyanzvi dzezveutano hwemhuka vazivaishe zhou vanove zvekare munyori mukuru wesangano revadhumeni rezimbabwe agricultural professionals and technical association vanoti kunyange hazvo chirwere chiri kunyanya kubata mombe nguva ino chiri chefoot and mouth hazvivashamisi kuti mombe dzinogonawo zvekare kunge dziri kuurayiwa nejanuary disease sezvo chirwere ichi chichigona kungomuka kana mombe dzikaita zvikwekwe ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita najonga kandemiri
izvozvi izvi tiri mubishi department of veterinary services riri kuburitsa vadhomeni mavaccinators ari kupinda mumasango tine masvingo province yakatoburitsawo vashandi vari mukati menzvimbo yemwe nezi nechiredzi kuedza kuvaccinator asi ii vaccination against foot and mouth disease hatirambi kuti January disease iriko nokuti ine macycles akawanda ende inouya yombotiza kana maconditions achingaita environment ichingaita kuti inge ichibudikira pamombe pachipfuwo inogona kubudikira asi pari zvino izvi yava ne katingati isusu kanzira katakaona kuti kanobatsira kakati improve way kakawedzerwa pakutitirwisana nechirwere ichi kakavandudziwa madipping services edu varimi vava kudhibhisawo zvipfuwo zvavo zvakaringana pamwedzi mumwe chete
ndeyapi mamwe matunhu ari kusanganikwawo nematambudziko ekuti varimi vari kufirwa nemombe dzavo nezvirwere zvavasiri kunyatsonzwisisa kuti chirwere chipi
mashonaland west zvakare tidori nevadhomeni vatoendawo kumasango kunoitawo vaccination program iyoyo vakatarisana nokudzivirira zvirwere zvinganetsa zvakafanana ne foot and mouth disease pazvipfuwo zvavarimi vedu. Pane mishonga yatakambinge tataurira varimi pahurukuru yatakaita yakafanana nana Butajax, Butacam, inogona kubatsirawo kuti varimi vagare vainayo vachibatsira kuti vadzivirire zvipfuwo zvavo kubva kugenuary disease. Ichi chirwere chinouya nenguva chichiti kana chinge chauya chombotiza nokuti chine macycles pachirungu akati wandei. Asi pari zvino takawedzera, takaimprova nzira yatakanga tichidhibhisa nayo zvipfuwo zvavarimi vedu. Varimi vava kuwana dhibha nenguva yakakwana nenguva yakafanira zvokuti izvozvo zvoga zvinogona kutibatsira.
Imiwo muri kubatsira nenzira dzipi varimi kuti vasanetseka nekusangana nematambudziko iwayo ekufirwa nezvipfuwo?
Varimi vasanetseka zvakanyanya isu tiripo. Isu tiri kuti varimi vanenge vanetsekana vakawanda ngavatarise venhu veveterinary services vadhumeni vedu vezvipfuwo vakamirira kubatsira varimi vedu nenguva yakafanira. Kana vachinge vaenda ikoko vadhumeni vavo vanondovona vondoongorora voona kuti chingava here chigwere chegenuary disease, nokuti izvizvi zvinogona kuita kuti murimi abatsirikane kuziva ramangwana rezvipfuwo zvake.
Avo vange vari vazivaishe Zhou vanove zvakare munyori mukuru wesangano revadhumeni reZimbabwe Agricultural Professionals and Technical Association vari parunare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sachigaro vesangano rinoona nezvesarudzo rakazvimirira reZimbabwe Election Support Network ZESNI vaAndrew Makoni vanoti zvakakosha zvikuru kuti Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inyatsoita nemazvo urongwa hwekuganhura matunhu kuitira kuti sarudzo dza 2023 dzisazoite mutauro. VaMakoni vanoti zvakaitika muna 2018 zvokuenzanisa uwandu hwevamiriri mumatunhu mashoma neane vanhu vakawanda hazvifanire kudzokororwa. Vari kukurudzirawo vanhu kuti vanyorese kuvhota. Mumashoko kuvatori venhau, mukuru anoona nezvesarudzo muzek vautoile Silaigwana vanoti kugadzira miganhu kunotora makore maviri uye vari kuzviita muzvikamu zvitatu. Chikamu chekutanga icho chakatotanga ndechekunyoresa vanhu. Chikamu chechipiri chinenge chave chekumbogadzira miganhu nevanhu vanenge vari mugwaro panguva iyoyo, uye chekupedzisira chinenge chave chekugadzira gwaro rekupedzisira rinozoshandiswa musarudzo. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaMakoni.
Nyaya yekugadzira miganhu iyo inodaidzwa muchirungu kuti delimitation inyaya yakakosha zvikuru, nokuti ndo inozoita kuti tizive kuti matunhu kana kuti maconstituents nemawards anenge akakura zvakadini. Nokuti zvinotarisirwa ndozvokuti hapafani kunge pane musiyano yakanyanyisa zvikuru mukubva mudunhu rimwe nerimwe, muconstituents imwe neimwe, kana kuti muward imwe neimwe. Takatarisa isu chiinda muelection ya 2018, ongororo yakaitwa yakataridza kuti matunhu kana kuti maconstituencies aya pana akawanda anopfuura 106 kubva maconstituents 210 akanga akasiyana zvakanyanya mumanhamba yevanhu vanonge vari muconstituency imwe neimwe.
Muunga pamuenzaniso here ipapo?
Tikapaso muenzaniso. Constituents huru yanga iripo muna 2018 elections yakaita seHarare South. Harare South yanga ine vanhu vanodarika 76,000 mavota. Totarisawo zvakare kuti constituents yanga iri dikisa yanga ine vanhu vakaita sei. Yanga iri Gutu South yanga ine vanhu vanosvika 14,198 mavota. Saka zvichireva kuti maconstituents maviri iwayo kunyangwe zvazvo vakasiyana pamanhamba, vamwe vakawandisa, vamwe vari vashomesa, vese ivavo vakanga vano mumiriri mumwe chete noumwe chete.
Izvi zvinokonzera matambudziko akaita sei?
Izvi zvinozokonzeresa kuti pasava nevanhu vakawanda vanenge vachitadza kuwana umiririri hwakaisvonaka. Constituency 76,425 vanhu, mutungamiri wayo kana kuti MP wayo anogona kutadza kuti akwanise kusvadza zvido zvevanhu 76,425. Asi uyo ari kuGutu South kune vanhu 14,198 anogona kunge ane nguva yekuti azadzise zvido zvevanhu iwavo. Saka tinofanira kunge tine maconstituencies anoenderana kuitira kuti umiririri hwacho hunge hwakafanira. Totarisawo zvakare zvakaitika kuMount Pleasant Heights uko.
Kwaakaitika dambudziko reyu?
Takaona kuti Mount Pleasant Heights rinova iri muguta reHarare yakapatsanurwa nepakati muna 2017. Zvakazokonzera kuti vamwe vari Mount Pleasant Heights vange vari kumaconstituency emuHarare muno asi vamwe vachiendeswa kumaZoe South, chinova chinhu chinoita kuti vamwe vane mainteresi akafanana vashaye vanovamiririra. Uyezve chakakoshera delimitation iyi ndechekuti izvo yakagumisira kuita kare kare.
Igore ripi rakapedzera kugadzirwa nyaya yemiganhu?
Mabhaundari emunyika muno akagumisira kuakwa kana kuti kudhirowewa muna 2008. Shirova kuti takaenda kumaelections muna 2013 nemuna 2018 pasina kugadziriswa mabhaundari iwawo. Zvinovanhu zvakakonzera kuti muve nouwandu hwakasiyana kubva muconstituency imwe neimwe. Saka zvakakosha zvikuru kuti mabhaundari aya agadziriswe patsva.
Muri kukurudzira kuti vanhu vaite sei panyaya yekunyoresa kuvhota apa?
Chirongwa ichocho chichiitwa, tinokurudzira kuti vanhu vanyorese kuvhota, nokuti kutizoziva kuti muconstituency imwe neimwe mune vanhu vangani zvinenge zvichiteverawo kuti nzvimbo idzodzo mumatunhu imomo vanhu vakarejista vakawanda sei.
Sachigaro vesangano rinoona nezvesarudzo rakazvimirira reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Vachinyora paTwitter pavo, mumiriri weUnited Kingdom muZimbabwe amai Melanie Robinson vanoti vanofara zvikuru kunzwa kuti vazvare Johanna Mamombe naCecilia Chimbiri vape kudzimba dzavo mushure mekupiwa mikana yokubisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Pastudio 7 apo makadii zvenyu mese munotipa nhau dzechokwadi. Ndinonzi Mai Mashiri, ndiri papolokwana apa. Ndiri kungoti vamunanga godai vativhurobho tatadzokera kumusha. Asi regedzai nditaurewo zvangu panhau yeCovid. Panhau yeCovid, hama dzangu dziri muZimbabwe, please tambirai vaccine. Chirwere chekorona chinouraya. Upenyu hausi hwavamunangagwa. Upenyu hausi hwachamisa. Upenyu hausi hwaani cheriwo zvematongerwo enyika. Upenyu ndehwako iwe nemhuri yako. So ndiri kutaura kuti ini ndakachirwara chirwere ichocho. Chinorwadza. Nguva yatakuendai, please ngatizvidzivirirei. Handei tinobayiwa. Zvekuti yakabva kupi yakatorwa nani hazvina basa. Handei tinobayiwa, handei tinozvidzivirira tese, tese nemhuri dzedu handei tinozvidzivirira, please handei.
Pamusoro totaura nyaya dzedu dzokuti dzokei kunyika kweduwo, asi zvinhu zvacho zvakaoma, COVID yacho zvakaoma. kuti nyika wazi kufamba kutoda kuti tidzoke kunyika kwedu. Zvinongotirwadzawo kuti tigare kunyika yevamwe. Zvototirwadzawo isusu totiwawo kuno ndiri kupictoria uku. Zvototirwadzawo zvinotirwadzawo kugarawo kunyikawo yevamwe. Watifanira kuti tishandirawo nyika yedu asi zvotongotirwadzawo. Ndokuna hangu vatozvifarirawo COVID.
Mangwa maswera seiko, maswera seiko vashamarari vepastudio 7. Ini ndinonzi Gary, ndiri paPretoria, South Africa. Ndinonzwa kurwadziwa zvikuru nezviri kuitwa nemapurisa izvo. Vari kumisa July 1st, 31st movement, kuvamisa basa kuti hanzi vanosungwa. Hazvina kana nenidhi yekuti mapurisa anga achinotifaiwa izvo. Vana chinotimba pavaienda vachinoklina vaimbomiswa here? Zviri kungoonekwa kuti vanhu vari kuda kuita move forward ne movement yavo ye 31st July movement iyoyo. Ndo saka vari kuvharidzirwa kuti vasaite basa rakanaka iri. Kuklina hakuna need yekuti kunoda kunotifaiwa mapurisa. Wava musangano here yaRani here inonzi inotanga here notifaiwa mapurisa kunzi kuda kuitwa Rani. Vanhu vari kubvisa marara. Handiti ndo yatinoti community service iyoyo. Dai vangari vhume vakwidza nyaya yavo kumatare edzimhosva kuti vanzwe kuti pane mutemo here unovarambidza kana kuti unovasungira kuti kana vachida kuklina vange vachitanga varipota kumapurisa. Ndozvandinokumbira, ndozvandiri kufungawo nazvo izvozvo. Maita basa, munoita basa zvikuru vanhu vestudio 7 nekutipa nhau dzechokwadi.
Mangwanani akanaka vatanonoka hwande nevamwe vose vandisina kutaura nemazita avo. Tinoti kwamuri mamupa sei? Ini ndamuka zvangu ndiri pano paMozambique pano. Zvinondishamisa munyika yeZimbabwe. Chinhu one, zvakaipei kuti vanhu avo vari kugadzire dhorobha reHarare kuti rive rakachena? Zvinoreva zvekuti Zimbabwe peyana zvainoda chaivo chaivo zvaicha vhizi. Murusunge vanhu vari kusunge vanhu vari kuchenese guta kuti rive zvakanaka. Zvinoenda kuti tu mapurisa achowo futi. Chionesi mapurisa eZimbabwe ka vamapurisa vepolitics zvivoita havachazvizi. Kuti chaizvo chaizvo kuvabvunza kuti zvamuri kuita havazvizi. Kubvise honye dziri kushupa munyika kozi mwakaipa. Ndochidofu chisikaiti ichocho. Tarisai nhasiuno vari kuti maticha vasahora kozi ticha ngahore mari yemunhu yelebha isina nechainoziya. Asi ticha munhu unosimudze nyika. Asi nhasiuno vatouraya dzidzo. Zimbabwe ndeye chava pasi pasi maererano nezvedzidzo ngenyaya yeumhondi nepolitics isina zvayakatarisa. Iyo hurumende iripo iyi zvairi kuita chaizvo chaizvo haichatozvizivi bekause inoziva kuti vanhu varipo havasiri vanhu vayo. Nhasiuno moti maticha anohore mari isikashandi. Nditicha unofanira kusimudzira nyika yeZimbabwe. Mwari ngaapindire. Asi zvakafanana Mwari unopindira futi pane vanhu vanozvibatsira. Vanhu vari kuvhota hamupana zvemavhota. Saka zvido zvevanhu vaona ngezvei? I'm so sorry for that.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Bodi rinoona mafambisirwo anoitwa basa nekambani yeFacebook nezuro rakatara kuti vaimbove mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vamboramba vakamiswa mukushandisa social media yeFacebook kweimwe mwedzi mitanhatu. VaTrump vakavharirwa Facebook yavo zvichitevera mhirizhonga yakaitwa nevatsigiri vavo musi wa6 ndira yakakonzera kufa kwevanhu vatanhatu. Facebook nemamwe makambani esocial media akashorwa zvikuru zvichinzi akange abatsira vaTrump mukupeshedzera mhirizhonga iyi uye mukushambadza mashoko emanyepo pamusoro pezvakabuda musarudzo dzemutungamiri wenyika dzemunambudzi 2020. zvichitevera mashoko abudiswa nebhodhi reFacebook yekuti vaTrump varambe vakambomiswa mukushandisa kwavo Facebook. VaTrump vashora makambani esocial media anosanganisira Twitter, Instagram neGoogle nemamwe vachiti makambani azere huori uye anombunyikidza kodzero dzevanhu achirambidza vanhu kutaura zvavanoda vakasununguka izvo vanoti zvinotyora kodzero dzevanhu. Vanodzidzisa zvokutapa nhau paUniversity of Indiana mudunhu rePennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vanoti vaTrump vanogona kutukirira havo makambani akaita seFacebook sezvavari kuita, asi hazvina zvazvinobatsira sezvo vachiramba vachiita zvakakonzera kuti vabviswe pamasocial media iwaya.
Vanopa advice kune Facebook kuti iwo vaTrump vasabvumidzwa kuenda paFacebook kwemwedzi mitanhatu, asi vakumbira kuti weFacebook wauye nepolisi yekuti vanhu vanobviswa sei paFacebook, yekuti vari kutiwo mukabvisa vaTrump ko vamwe madictators ara munyika dzese dzakasiyana-siyana munhu waita sei, munhu wabvisawo here? Saka hanzi ngakuye nenhike matanho masteps ari clear anoratidza kuti ko vanhu vanobviswa sei paFacebook. Asi kwazvino watiwo ndingireke vaTrump ngava wasabvumidzwa pakuya kuFacebook.
Pane zvikonzero zvavapa here zvokurambidza vaTrump kuti vadzoke paFacebook?
Iya, ngekuti vaTrump havana kuratidza kuti wachachinja here, nekuti vari kuramba vachingotaura zvinhu zvimwe chete izvo zvakavabvisira paFacebook. Saka hanzi hapana chinoratidza kuti wachava munhu mutsvene, munhu anotera mitemo. Saka hanzi ndekuti havana kuratidza izvozvo, saka hanzi ngavarambidzwewo kukuwa paFacebook.
Hazvityori kodzero dzavo here zvokutaura zvavanoda vakasununguka sevamwe vagari vemuAmerica?
Aiwa, Facebook ka inonzi private property, you know, chinenge chitoro. Kana mune chitoro mune maruramiro ekubvumira kuti anouya muchitoro umu ndiani, asingauye ndiani. Vanhu vazhinji havazviziwo izvozvo, ndekuti vanofunga kuti haa inzvimbo yekutambira vanhu, munhu wega ega anogona. Aiwa, Facebook iprivate property, pane munhu anomuridzi wayo, ine muridzi wayo. Like kana mune mota, imota yenyu, hazvirevi kuti munhu yese ada kupinda mumota imomo anopinda.
Pane kwavangaenda here kuti varwise zvatarwa izvi?
Havakwaniseka. Kana ukaenda kumakotseka havazobudirira ba, ngekuti dare renzi mhosva haringati pinza munhu mubhazi mako iwe usingade, ngekuti private property ka. Hongu anoti ane mararamiro ekutaura, asi weFacebook wane mararamiro wekuchengeta zvinhu zvavo mapona. Saka makota achazoona kuti uyu ane mararamiro akakura ndeupi. Panyaya iyoyo weFacebook wane right yekudzinga kana kusadzinga munhu. Watramba wasi munhu wekutanga kudzingwa kuFacebook. Kune vanhu vakawanda chaizvo vakadzingwa kuFacebook.
Avo vange vari vanodzidzisa zvokutapa nhau paUniversity of Indiana mudunhu rePennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare kuPennsylvania neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vazvare Johana Mamombe naCecilia Chimbiri, avo vakabuda mujeri rechikuru B usiku hwanezuro, vanotarisirwa kumiswa mberi kwedare redzimhosva nhasi china. Mombe dzakawanda dzofa nezvirwere zvisiri kunyatsonzwisisika. Zimbabwe Electoral Commission yokurudzirwa kuita basa rayo nemazvo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.